kana kwa tereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nesu chirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu chete ndovakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uye hapana kana munhu akafa nechirwere ichi. South Africa yotarisirwa kusvitsa nechipiri rubatsiro rwayakaunganidza rwekupa kuvanhu vakakanganiswa necyclone idai muna 2019. Nengo dzesangano reJuly 31st Movement iro rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka dziri kuenderera mberi nekubvisa marara mumisha yeSouth linebudiriro. Bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti rive mutemo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiAsian vari muAmerica rotarisirwa kubatsira kumisa chiitiko ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu chete ndovakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro wakare uye hapana kana munhu mumwe chete akafa. Wando wevanhu vakabatwa nechirwere munyika yose wakasvika pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi masere nevaviri kana kuti 38,682. Vanhu vafa kusvika pari zvino vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 1,586 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Vanhu zviuru zviviri nezana rimwe rine makumi mana nevasere kana kuti 2,148 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare kuchitiwa vamwe zviuru zvina nemazana masere ane gumi nevaviri kana kuti 4,812 vakabayiwawo nhomba yepiri. Kusvika nezuro vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 632,496 vabayiwa nhomba kubva patanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, amai naLady Pando vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe mangwana chipiri kunosvitsa rubatsiro rwehupfu hunodarika zviuru zvishanu zvematani rwakaunganidzwa nehurumende yeSouth Africa senzira yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai muna 2019. Gwaro rakaburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndo vachagamuchidzwa rubatsiro urwu. Gwaro rakaburitswawo nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe nezuro wakare rakatsinhirawo kuti amai Pando vachapinda munyika mangwana kuzadzisa chivimbiso chakaitwa nenyika yavo yeSouth Africa muna 2019 chekubatsira vakawirwa nedambudziko remafasha muava. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe zvizhinji. Tabata mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi asi vati tione magwaro akaburitswa nenyika mbiri idzi ayo vatitumira kuti tione. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachuwayo vanoti zvaitwa nehurumende yeSouth Africa zvakakosha zvikuru zvekurangarira vavakidzani vayo vari mumatambudziko kwenguva yareba kubva muna 2009.
Isu sebato revanhu basitore MDC Alliance tiona kuita kwakadai kuri kuita kunoratidza rudo kunyanya kubva kune vavakidzani vedu. Munozviziva South Africa inogara ichimira nesu panguva dzakaoma, saka inyaya iri kubatsira vavakidzani mushure mekunge vaona kuti vavakidzani chiripo hapana pfungwa chaizvo chaizvo kubatsira vanhu hapana. Mukatarisa izvizvi ukoko kuChimanimani vanhu vakaputirwa dzimba dzavo, vakaenderwa nepropati dzavo, vachiri kugara mumatende. Zapera, hapana chirikuitika, hapana zvakawanda zvikubatsirika kunze kwezvinhu zvaitoitwa nevanhu, vanhu vaendesawo mahembe, vachiendesawo zvinhu zvakasiyana-siyana. Asi hurumende chaiyo chaiyo kuti pane zvairi kuita zvine musoro, zvine fundudzo kuvanhu apa, ana saka totogamuchira kuita kwakadai kuri kubva kuvavakidzani vedu vane rudo, vanoratidza kuti vanhu vakakosha kudarika nyaya dzezvematongerwo enyika. Kurarama kwevanhu neutano hwevanhu ndo unofanira kuendeswa pamberi pamusoro pezvimwe zvese zvepolitics nezvakawanda wanda.
Tichitarisawo mamiriro akaita ukama hweZimbabwe neSouth Africa, tinoona kuti mazuva apera paimhenge paine kukakavadzana. Zvinhu zvamungataura nedanho iroro reSouth Africa?
Izvi zvevanhu veZANU-PF, munoziva ZANU-PF haigoni kuwira nevanhu kuti inonetsana munhu wese. Makaona pai vakanetsana neEurope, vanetsana neAmerica, vanetsana nechi, vanetsana neSouth Africa yacho, vanetsana nenyika dzakawanda. Saka asi chakakosha ndechekuti vanhu vemunyika imomo vari kutorana sei. Munoona vanotorana sevana vemuAfrica. Ukaenda kuSouth Africa izvi, maZimbabweans ari kwakazara kushanda zvakanaka kumakambani kwakawanda. Ende maZimbabweans mazhinji ari kumatop levels, mabasa makuru kuSouth Africa varoita zvakawanda. Even maZimbabweans vanenge vari kuno vachiita zvakasiyana-siyana. Saka ukama chaihwo chaihwo hwenyika, tichitarisa vanhu vemunyika, vano ukama hunenge hwakanakisa. Asiwo neyava munoziva ZANU-PF haina ukama hwakanaka nedzimwe nyika zvakanyanya, haina ukama hwakanaka nenyaya yekuti vano mumbimbinduka wokuda kupunda vana vavo. Saka dzimwe nyika dzizvifariri izvozvo kana uri baba vanoshungurudza nekufurumbudza vana vemunyika mako.
Nyaya yekuti vanhu vachiri kugara mumatende vakawirwa netsaona muna 2019 munotii nenyaya iyo?
Hurumende haina yatoti disaster management sistemu yakanaka nenyaya yekuti havanei nazvo kuti vanhu vapinda mutsaona kwakawanda. Hakusi kuti kudai chete mukatarisa kwana Cholocho, kwana Muzarabani, kwana Bhiga vakawirwa nemafashamu zvinhu zvavo zvikaparazwa. Nanhasi vanhu ivavo vari pakutambura. Nanhasi izvi zvino hapana zvinonga zvikaitika kuburidza nehurumende kuti vanhu venyika vabatsiriki. Izvo zvatinotaura zvese kuti panoda hurumende inoda vanhu, pada hurumende yevanhu. Nekuti kana kuri hurumende yevanhu unonga uchiziva zvipo zvevanhu.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Nhengo dzeSembanire July 31st Movement, iro rinorwira kugara kwakanaka kwevanhu pamwe neutano hwakanaka, nezuro dzakaenderera mberi nokubvisa marara mumisha yeSouthly nebudiriro muHarare. Nhengo dzesangano iri dziri kubvisa marara pamwe nekutsvaira nzvimbo dzinorasirwa marara mumisha yeveruzhinji. Imwe nhengo yesangano iri uye vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vanoti mumusha webudiriro vakagadzira pombi dzinorasa svina dzakati wandei dzanga dzisisashanda zvakanaka. VaNgaruvume vanoti sangano ravo rinoshanda nevose vanhu zvisinei nekuti ndevebatsiro rezvematongerwo enyika ripi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu vakandemiri, basa riri kupfuurire mberi. Tatatiri kusouthern park kubva taende kubudiriro 5. Tanyanya kutarisana nenyaya yekugadzirise masiweji akaputika nekuda kwekuti anga asi kugadzirwa kwenguva refu. Saka tahaye maexperts nyanzvi dzatigadzirire masiweji akati kuti kubudiriro uko tichadzoka zvakare tichindobvise marara akaungana mumadamu saizi.
Muri kutaura kuti mahaya nyanzvi, munodii kushanda nekanzuru since kanzuru iyoyo ine basa irori?
Kanzuru takataura navo vakati ivo havasi kukwanisa zvachose, havana kapasiti yekuti vanga vachizviita nyika yese kana kuti nzvimbo dzese dzemuHarare. Saka vakati vaNgaruvume, pamunokwanisa kutobatsira batsira iwo. Saka ndo sakeno tiri kuvabatsira, tiri kuita nekuti ivo vari kuti havasi kukwanisa kunge vachiita kwese.
Maimborambidzwa nemapurisa kuenderera mberi nebasa rekutsvaira irori nekugadzira zvamuri kuita izvi, iye zvino muri kushanda sei nemapurisa?
Pari zvino havasi kutisunga sezvavanga vachiita kumashure, asi vanouya kuno vevanhu vanongouya kisi kuona kuti ndivanani, votoratore mapicture, pamwe pacho vanongoya votendera nemota dzavo zviya zvo
Murukutarisira kuenda mune nzvimbo dzipi?
Tiri kutarisira kuti akutobuda muHarare iko zvino tichasvikawo kuna Nablawayo tichasvikawo kusvika kugweru nekuzosvikawo kwaMutare. Saka iko zvino takuda kutobuda kuti tichitozviite nzvimbo dzakawanda kuti tikurudzire vagari kuite basa rako.
Tinonzwa muchitaura kuti chirongwa chenyu hachinei nezvematongerwo enyika. Asi vakawanda vanokuzivai muri mutungamiri webato reTransform Zimbabwe. Muri kukokawo here vamwe vematongerwo enyika vachipindawo imomo? Havanga vari nhengo yesangano reJuly 31st Movement uye vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Madzishe nevanhuwo zvavo munzvimbo dzakawanda kumaruwa vanonzi vave kushushikana zvikuru nenyaya dzekudzingwa munzvimbo dzavagere kana pachinge pawanikwa zvicherwa. Vagari vekuChipinge nekumateveleland vanoti hurumende iri kungopa vekunze vakaita sevekuRussia, Britain neChina mvumo yekutanga kutsvaga nekuchera zvicherwa pasina kuwirirana nevagari. KuChipinge, sangano replatform for youth and community development rinoti riri kuedza kuita misangano nevagari kuti vasatyorerwe kodzero dzavo mushure mekunge munharaunda mavo mawanikwa mangoda nezvimwe zvicherwa zvakakosha. Bepanhau renyu zimbabwe.com rinotiwo Ishe Jahana Kumalo vekuInsizwa kumateveleland vakanyorawo tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigunun'una nekupiwa mvumo kwekambani yePremier African Minerals yekuBritain kuti itange kutsvaga lithium munzvimbo yavo vasina kana kumbosumwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando uye mutevedzeri wavo vaPolite Kambamura vanga vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku.
KuChipinge kwaita nzvimbo dzakati kuti dziri kuwanikwa zvicherwa. Imwe nzvimbo inonzi Rimbi iri kuward 20 kuri kuwanikwa madiamond, kwakawanikwa zvegold. Saka nekudaro tamboita musangano nevagari vekwaRimbi tichiedza kukurukura nyaya yekuti toita sei, nekuti pane kambani yeAlrosa yakauya ichiti yakuda kutanga kuita mining. Alrosa iyi kambani yekuRussia. Saka tiri kuona kuti pangangoitika dambudziko rekuti vanhu vanenge vaakubviswa.
Dambudziko iri riri kwaRimbi chete here?
Harisi dambudziko rekwaRimbi chete. KuWard 29 kunonzi kwaMaparadzi tanga tine musangano zvakare nevagari vachichema chema nekuti kune kambani inonzi Dollar Tanderlight iri kumainawo ikoko inonzi Shellite neIron necopper. Asi zviri kuratidza izvo pachena kuti hapana kunyatsotaurirana. Nharaunda ine zvishoma shoma zvainoziva nekuda kwezvicherwa izvi zvinenge zvichikwanisa kuti vazobviswa. Saka pahurukuro dzatiri kuita tiri kuedza kubatsirana kuti tozvifambisa sei, tigare tagadzirira, nekuti mitemo ine chekuita nenyaya dzemining ine zvakawanda zvisati zvanyatsa kuzivikanwa nevagari zvatinenge tichida kuti tibatsirane navo. Tingati pari zvino kambani Alrosa yakambowana madzisabhuku kwaRimbi kuWard 21 vachiunza tsamba dzavaiti masabhuku vapindure dzine mibvunzo yakarerekera kunyaya dzeEIA yatinoti Environmental Impact Assessment. Asi tinoti pavaiuya uku vaizviita izvi zvakaita kunge muchihwande.
Ko sei zviri kuitwa muchihwande semaonero enyu izvo zvichizokanganisa upenyu hwevanhu vakawanda?
ndiona kuti pfungwa dzavo dzanga dzinze kuti kana vasinge vapera nemadzisabhuku vanokwanisa kuona imwe information yavanoda asi zvakaita kakuhwanda nekuti nyaya dzakadai dzive dziri nyaya dzinotaurwa pachena hapana nyaya dzekuti zviitwe muchihwande vakadaidza nharaunda dzose vanhu vogara pasi tichibatsirana navo nekuti nyaya dzemining dzinoda kuti pange paine consultants nekuti inyaya dzaitika dzikaita matambudziko akawanda mune muzimbabwe sekuti tinoziva kuti panga pachiitika mining nyaya yekushiyadzwa ndoinonyatsoziva vanhu vazhinji panotoda kuti nharaunda idzi dzinge dzaakuzivawo zvakaitika kune dzimwe nharaunda voshandisa idzodzo kuita kuti panenge paakuita nyaya yemaconsultants kana kupindura mibvunzo ine chekuita neeia vanhu vanenge vaakushandisa zvavanoziva zvakamboitika saka ndiona sekuti vakashandisa tsika iyi zvinotifambira zvakanaka
asi iwe imi sesangano mataura navo here
pari zvino tingati hatisati tange tataura navo asi chatangoita isusu kutanga taita musangano nevagari vachitipa mandeti saka madzisabhuku edu enharaunda yekwarimbi vachitungamirirwa namutape Edgar Rimbi tagara navo pasi vakati aiwa imi seplatform for youth and community home tinoziva basa yenyamagara muchiita chifambirai mberi muchitibatsira kuti tichinokwanisa kutaura nekambani iyi tave nemandeti iri kubva kuvagari izvi ndizvo zvatitange taakuita tatogadzirira matsamba ekuti tivakumbiro nevauye kunharaunda togara navo pasi paine munhu wese tochivabvunza mibvunzo nekuti izvi zvatisati taakuziva kuti madiamond avanoti vakaona kwarimbi akadzika zvakadii nekuti tinoziva kuti pane madiamond anonzi alovi anenge aita musorosoro poita amwe anoenda pasi chaipo chaipo kuti tikwanise kuzopindura mibvunzo yavanga vachibvunza yakanyorwa iyi imwe yacho yakanyorwa nechirungu kunge taakunyatsoziva kuti ivo pachezvavo mining yada kuita iyi yakamira sei vane claim here yakawanda zvakadii pane zvatofanira kunge taakuziva kuti hurukuru yacho izoenderera mberi
mukuru weplatform for youth and community development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge nablessing zulu westudio 7 Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Pepa nhau resande mail rine musoro wenhau unoti vagari nevamwe vematunhu ekumanikaland vari kugara vakabatira ura mumaoko nekuda kukwira kwekuurayiwa kwevanhu muzviitiko zvinonzi ndezvemishonga zviri kukonzerwa nechikwata chinofungidzirwa kuti ndechen'anga nevezvitendero vanenge vachiita zvemishonga bepanhau renews day rine musoro wenhau unoti imwe mhuri yemuharare yakatora mutumbi usiri wayo kumochari yakatozozviona yoda kunoviga mufi tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vakuru pamwe nevakapona mutsaona vanoti kutubuka kwegomo kwakaitika mukongo kana kuti volcano kwakaurayisa vanhu vangangosvika 10 nevashanu uye kuparadza misha inodarika mazana mashanu vanhu 21 vakaurayiwa mushure mekunge chando chakasimba charova panguva iyo vanhu vakanga vachiita mujau wekumhanya mudunhu reGansu kumaodzanyemba kwakadziwa kumavirira kwechina chiitiko ichi chakasimudza kunyunyuta kukuru nesvondo pamusoro pekusavepo kwegadziriro kana pakaita njodzi yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga
makadi vana mukoma jonga vana mukoma kandimire nevamwe vese nevateereri vese vanoteerera studio 7 inini chikumbiro changu ndechekuti kune anoona nezvedzidzo please kwedu kuno kugwekwe kwakatosarira fanike nenzi gukwe south tichingoti zvei pagukwe senda vedu wee zvikoro zviri kure zvisingatomboiti kana vana vakukasira kuroorwa nenyaya yezvikoro ende mwana primary yacho haasi kutomboipedza nokuti azotanga kana kuti magrade 1 ave ne8 years saka kuti azopedza primary anenge atova musikana atova nemazamu aakutonoroorwa please tikuchema panyaya yechikoro tinoti vana yechikoro chakai chikapegwa nekanzuro kuti chichivakwa vanhu vabereki vari kukundikana kuvaka kana rinonzi basi chairo chairo vanhu vanosvika pakukura asingazivi kuti chinonzi basi chii chinonzi ende kunhu kwakatosarira zvisinge kuti kunotodawo kutariswawo nehurumende saka chichemo changu hangu ndiri kuchema ndakananga kuhurumende kuti ngaitu ngaionewo gokwe sau chinzireiwo tsitsi
ini ndiri mumberengwa hangu ndinotenda kustudio 7 kutizivisa nawo chamunotizivisa kuti tigarevo dzimwe nguva tiri alert tigare dzimwe nguvawo takachenjerera takangwara nokuziva zvimwe zvakadzika dzika zvisingagoni kubudiswa kune dzimwe news saka ndinokutendai vafomi navashandi navashamarari kustudio 7 kuti rambai makadaro muchitizivisa nyaya sechimiro saichocho tichenge tichigutsikana kuti ndozve zvichiitika munyika kana muchinge matitaurira ndatenda hangu
makadiko vana mukoma jonga nemwana blessing nevose vateereri vestudio 7 ini ndinonzi John Tigere ndota mhiri palimpopo paguiana munoziva ini hangu semaonero angu nyaya yegoldi yemunhu wakazosungwa ava kuno kusouth africa negoldi ka zvine top management zvinoizvi hakuna munhu angabuda nezvinhu zvakadero kukuairport paanonga pakarindwa semari isu tose kukwirawo ndege idzo totoziziva kuti pane tight security saka kubuda kwegold iro munhu iye akabvunzurwa chaiko chaiko ka achataura kuti vanobatanidzwa kana kuti akanga atumwa nani kuita zvinhu izvi hazvisi zvake munhu iyeye asi kuti waiwanawo chouviri pazviri uori hwanyanya pasi neuori
kuti vanhu vapinde nemotikari dzavo dzavane vatenga nemari dzavo vari kuisirwa mitemo yekungoti vanhu vanzwe varwadziwe chete ikozvo nyange dziri munyika dzacho mota dziri kudza kubhadhara mutero senge school fees naye makambozoonawo kwani mutemo inofanira kubhadharwa nje kamwe chete pagore mota dzava kubhadhara mutero sese school fees aiwa zvinorwadza ndebrian in the south africa
pastudio 7 apo vana mukoma jonga nevamwe vese tini Maxwell papo papo pachipinga po pamaronga apo munoona ka zvimwe zvinhu zvacho handizivi kuti maakutovenga zita rekuti Munangagwa kana kuti ichaita sei pavagona vamunangagwa nepavashaisha hazvichaoneki saka handingaoni paine pressure maningi kuti vakazoenderei kuuganda hapana problem maningi ipapo number 2 avo vari kukirina dhorobha wa handioni pane chakaipa kusarudza kukirina nzvimbo yaunogara thesemablizing nemwana pachikora ko vakanonga marara akaendesa kubhini imhosva here kuti vanongerei marara iwavo tichanonge chitokirina pachikora asi vanhu ivavo vakirina handioni chavari kupedza kana kuti vari kuti vari kuda mari dzenyu ndatenda zvangu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinodawo kuzivisai vateereri kuti isu hatisarudzi mashoko ekuburitsa makanzwa mashoko enyu asina kubuda musaora mwoyo nekuti tinotambira mashoko akawanda chose asi tinoda kukurudzirawo madzimai kuti munge muchipindawo muchirongwa ichi muchitumirawo zvamunofunga chirongwa ndechenyu imi vateereri vestudio 7 bhiriidzva rakasainwa nemutungamiri weamerica vajoe biden kuti rive mutemo nemusi wechina svondo rapera uyo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiasian vari muamerica rinotarisirwa kubatsira kumisa kuitwa kwechiitiko cheruvengo ichi nyaya dzekushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiasian dzinonzi dzakakwira nezvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 195% muchikamu chekutanga chegore ra2021 zvichienzaniswa nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana kana kuti 150% mugore rapera Asi mutemo muchauyu unonzi unopa mapurisa ematunhu pamwe nehurumende zvikwanisiro zvekuti vakwanise kumisa kurwiswa kunokonzerwa neruvengo uku kuchisawo pachena nyaya dzekurwiswa kweverudzi urwu munguva ino yedenda reCOVID-19. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vaNick Mada kuti tinzwewo maonero avo panyaya yemutemo uyu.
Tinoona sekuti vajonga kandimire mutemo uyu muno muAmerica vanhu vanopa mutemo kuvanhu vese kuti vatevere mutemo, noti maAsians, noti vatema, noti vachena, asi vanhu vese. Ndinoona sekuti mutemo iwoyo vanhu vashoma shoma vanokwanisa kunge vakaita dambudziko iroro, but vanhu veruzhinji vese vechiezheni oroso havana zvavanoziva nezvakaitika panyaya yavanenge vachipomerwa iyoyo.
Saka munoona here mutemo wadzikwa iwoyo muAmerica uchibatsira tichinzwa kuti huwandu hwevanhu vari kushungurudzwa vane midzi yekuAsia huri kukwira? Tichiona kuti muna 2020 wanga uri kuma 150%, kutanga kwegore rino wakwira kuenda pa194%.
Ndinonyanya kufara nenhauwa yamuri kutaura isingangobate muno muAmerica, but inotodzidzisawo kumusha kwedu kwatinobva, kwandinoziva kuti munozikanwa zvikuru nekubatsira vanhu. Ndinoona sekuti America yatodzidzisa pasi rose kuti mutemo unoiswa nevatungamiriri vane chekuita nekutungamirira vanhu vose pasina kuti gupu ripi revanhu. Saka mutemo wavakaisa iwoyo uchabatsira vanhu vese kuti vaone chikwete. Mutemo uyu ndiwo kuti hazvivi kuti vanhu vaviri vatatu vana verudzi rwekuti vakanganisa vopomerwa rudzi rwose. Saka mutemo uyu waisirwa kuprotekta vamwe vose vakawandisa vasinei uye vasingatodi kuti zvinhu zvakaitika maybe zvekuti COVID yacho itange kana kuti itangire kuAsia world havana zvavaitoziva. Vanhu vanotoda raramo yakajeka yakasununguka isina utachiwana hunobata vanhu.
Kune vamwewo vanochema kuti muAmerica vanhu vechirudzi vanenge vachionekwa sekunge vanokanganiswa kodzero dzavo. Mutemo wakaitawo saiwoyu munoona uchibatsirwa here kubata divi iroro?
Mitemo inoitwa muno muAmerica inobatanidza vanhu vose pamwe chete nekuti inoiswa nevachena nevatema nevamwe vemarudzi akasiyana siyana vari pamwe chete vakagara patafura imwe chete. Saka vanenge vachiisa mitemo iyi vachitarisa kuti vanhu sevanhu vanofanira kugarisana zvakadii ine Nepali way. Saka mutemo uyu uchatodzidzisa pasi rose kuti hazvinei nekuti mutemo uyu waisirwa verudzi wechiAsian, but ndiwe vanhu vose kuti aiwa garisanai zvakanaka muri vanhu, uye munhu akanganisa hamiriri rudzi rwake asi anongomirira vanhu vose. Saka vanhu ngavatsiurwe zvakafanana. Ndokukosha kweAmerica kwandiri kuti vanhu vanodzidza paAmerica kudaro.
Havanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vari mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa neziro kuti vanhu vatatu chete ndovakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 uye hapana kana munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. South Africa yotarisirwa kusvitsa nechipiri rubatsiro rwayakaunganidza rwekupa kuvanhu vakakanganiswa necycloni Idai muna 2019. Bhiri idzva rakasainwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti rive mutemo unorambidza kushungurudzwa kwevanhu verudzi rwechiAsian vari muAmerica rotarisirwa kubatsira kumiswa kwechiitiko cheruvengo ichi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.